Non di Solomon Tembo, di Mogara Malin Town, da Garamuno since 1994, Pandakoya Kunoku. Dine Muriangu, Nyamanangu, Taka Setla Kuno, Taka Dafunga Kuchindiga Nifumea.
Zii zvaita kuti mude kukwikwidza musarudzo dzameya vatembo.
Kuti ndikwikwidze musarudzo vameya handina kutanga gore rino. 4 years ago ndaida kuita but madzimai ndo vakati aimbomirai. Semunhu agara muno muHarlem Town ndaona zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvandinoona kuti zvimwe zvacho hazvisi fair kune vamwe avo vanotambura vasingakwanisi kuwana mabasa nedzimba dzakati o. Saka pane zvinhu zvakati wandei chokutanga. Ndinoti mabasa. Mabasa hamuna mari ntawani. Vanhu vakawanda vanokwira mabhazi vachienda kunoshanda kuno amwe maindustry anenge ari out of town. Mhoo yedu yemuno umu iri kuimwe areawo inonzi Whitehall isiri muHarlem Town. Saka kuti tibatsirane pamabasa vanhu vakwanise kuwana mabasa. Ini ndine zvinhu zvandoda kuti ndikwanise kuitira muHarlem Town kuti vakwanise kuwana mabasa. Chimwe chekutanga ndechekuvaka mhoo muno muHarlem Town inokwanisa kuti ite employ vanhu vakati wandei. And then pane chimwe chirongwa chaifanira kunge chakatanga kare kare like 5 years ago. Chaifanira kuitwa chinonzi Riverfront. Vaifanira kuisa masitoro paRiverfront muHarlem Town tine river inokosa ichipinda neMarlin Town. Zvinofungidzirwa kunzi taifanira kuisa ipapo masitoro edu but nanhasi hazvisati zvaitwa. Saka inini ndiri kuda kuti ndispecialize kuti tiite zvinhu izvozvo. Zvifambe nenguva yakanaka kuti vanhu vakwanise kuwana mabasa. Chimwewo chatoda kubatsira vanhu ndechedzimba. Dzimba dzakawanda, vanhu vakawanda quality of life yavo nedzimba sokupindura. Tiri kuona vanhu madevelopers akawanda vari kubva kuNew York vachivaka mabuildings akareba. And vanhu vacho vanozopinda imomo kuti vakwanise kurenda dzimba idzodzo vanhu vari kubva kunana New Jersey, New York because ndo vari kukwanisa kupiya mari dzacho dzavari kuda ikoko. Vanhu vemuno mari ndivana havasi kumbokwanisawo kupiya mari dzacho. And hapana chavari kuitirwawo kunzi improvement yedzimba dzavo dzavari kugara munomu dziitewo better. Kuri kudaro ndiri kuda kuti ndikwanise kutaura negovernment kana ndawanawo position yeo mayor. I want to put more responsive ku government yedu kuti ichitibetserawo patine zvatinenge tichida kuita nekubudirira kwedu kwevanhu vemuno muHarlem Town. Ndokupai point number 5, public safety yedu necrime rate yedu iri kukwira muHarlem Town. Izvo zvikonzerwawo futi nenyaya yekuti vanhu vana mabasa. Education, toda kuisa more focus on math and science courses and practical and technical courses. Ndo zvinhu zvinobetsera kuti nzvimbo ibudirire. Saka zvinhu zvimwe zvandinoda kuti ndibetsere Harlem Town zviitike izvozvo. Pane zvakawanda zvandingangokutaurirei zvandinoda kuti ndiite zvingangotitorera nguva yakati o. But zvinhu zvamunenge muchazongoona mumapapers nepatinenge tichiita madebate ndinenge ndichiexplaina kuti how I'm gonna do this everything and all that.
Munotarisira sei kukunda musarudzo idzi tichinzwa kuti imi hamuna bato ramakamirira kana riri kukutsigirai?
Maita nemubvunzo iwoyo ndisati ndaenda mberi kuti ndichawina sei, regai ndikuudzei kuti ndine mabato mangani pano ari kukukwidzana. Pane vanonzi vaEd Polowski ndo vakamirira bato reDemocrats and then kwozoita vanonzi vaNat Hyman ndo muRepublican munomu. Then kune umwewo akarejistawo ari kurana as an independent but as independent is ane party yake inonzi Common Sense Independent Party uye anonzi John Ingram. Inini I'm an independent, Dugurana is an independent. Saka kana ndichitarisa muno muHarlem Town as an independent, ndikumirira munhu wese, ndikumirira maindependents, ndikumirira marepublicans, ndikumirira wese uyo anoda kuti Harlem Town ibudirire, uyo wese ari political motivated ndikumirira. Handisi kuzenge ndichitonga Harlem Town ndiri motivated nemaprinciples ekuti ndiri mudemocrat kana kuti ndiri mupublican. Asi kuti ndichatonga Harlem Town ndichiona kuti vanhu vanoda chii. I need to be a leader in Harlem Town based on the principles of the people but not based on the principles of the party. Saka ini kuhina kwangu ndikuona kana ndichifamba muHarlem Town ndikutaura nevanhu vakawanda vari mumastreets, ndikuenda kumahospitals, ndikuenda mudzimba, ndikuenda kumaschools ndichitaura navo and vari kufara chaizvo zvekuti vari kutoti hanzi chuku mashure kwenyu muchatotohwina imi because muri kuda kuti murepresente vanhu vese vanogara muno. Hamusi kumirira bato rimwe but muri kumirira munhu wese.
Chigaro chamuri kukwikwidzai chevatembo kupinda mune zvematongerwo enyika uku, magara muri mune zvematongerwo enyika here kana kuti mazongopinda pamusoro pezvamataura zviri kunonoka kana zviri kupotswa kuitwa muguta rino?
anda garandivimo ndichibva kwandakaberekerwa kuZimbabwe ndakaberekerwa kwaDoma baba wangu wanga ari mupolitics nana Khija ndakadzidza zvakawanda kwavari because vanga vari baba vaida kumirira vanhu vaida kushandira vanhu saka ndaifamba navo ndirika mwana kadiki ndichiona zvavanga vachiita kuingezi kwataigara kwandakakurira kwandakazvarirwa tanga tisina matoilets taiita zvekushiya matoilets zviya and baba ndivo vakaenda kuna meya ivanga vari wechirungu ainzi Khija saibva kuindia vakati no nzvimbo yangu ivanhu vari kushupika ndikuda kuti mutivakirwa matoilets baba zvikavatorera ndofunga 6 months zvikazoitika vakapiwa mari munhu wese akazokwanisa kuita chimbuzi chake nezvimwe zvavakaitawo kumahall vachi expendawo mahall ekuti vaite marecreation akawanda vanhu vachikwanisa kuendawo kunoona mabhaisikopu ataiti mabhaisikopu nekuiswawo mabhasis akawanda aiuya kuingezi achienda mutaoni vanhu vaishanda mutaoni vanhu vakawanda vaifamba netsoka nemabhasikopu but ivo vakakwanisa kuinza mabhasis mutaoni saka kuti ndive mupolitics ndzvakabvira kudhara ndakangotangirawo ipapo nepandakauya kunoukuwo futi ndakatomboda kuti ndistate politics kuchikoro but ndakazoshinja ndikati haarekai ndipinde mubusiness ndobva ndapinda mubusiness but still like I said ndandiri mupolitics ndichibetsera vangu vachizvana vacho ivo ana policy ndakavabetsera kuti vahwine maelections avakaita anga achitouya kuofisi kwangu tichitoonana mapicture tikamuinvita kudinner dance yedu yemaafrican yatakaita tichifamba naye tikamuvha from one office achinja office munhu wandakabetsera chaizvaka nepolitics ndakatanga nayo kare kare
vatembo makaberekerwa kuZimbabwe mungava nemukana here wekuzenge muchimirira vanhu vaberekerwa muamerica muguta menyu imomo
Yeah, sure. As long as wa citizen womunomu unenge une mukana wekuti uchirana on that level ya meya but tikana wakuda kuzoendawo kupresident ukaukwanisi kurana because unofanira kunge wakazvarirwa munomu but mapositions aana meya anana senator unokwanisa kurana yes
totarisawo zvimwe zvamungatarisira kudzidza kubva mumakwikwa aya zvii zvamungadzidza kunyange mahwina kana kukundikana
yeah pane pressure kana wane chigaro cheumeya unenge waane pressure pamusoro pako unenge waakudhila nezvinhu zvakawanda mabhajeti evanhu kugara magaro evanhu city council police and all zvinhu zvandoda kuti ndidzidzewo munoziva kuti kana usati wapinda imomo of course unenge usati wanyatsodzidza but once wapinda seiye akambopindawo meya anga asina zvaaiziva saka kupinda kwaakaita first term achiita meya akadzidza iye manje aita 3 terms ari meya saka iye manje haane munhu ani kutokwikidza achiti ndine experience than all these people vari kuita sei vari kukwikidzana nemi which is true saka iwewo kuti uitewo experience you have to be in that level you have to be in that position kuti uitewo experience saka ndikutarisira kudzidza zvakawanda ndikutarisira kudzidza magariro evanhu ndikutarisira kudzidza kuti vanhu vanobatsirana sei vane mabasa here vanoenda zvinhu zvakawanda zviri mupolitics saka I'm looking forward to learn a lot of things
zvamungataurirawo vana vezimbabwe vari munyika dzakasiyana siyana zvekuvashingisawo kuti vange vachipindawo mune zvematongerwo enyika
chikuru chandingataure ndechekuti kana uri munhu anoda kupinda mumatongerwo enyika unofanira kunge uri munhu akavimbika unofanira kunge uri munhu anoda kubetsera vanhu unofanira kunge uri munhu anoshandira vanhu nesimba haungapinde mumatongerwo enyika uri munhu anoda kunge wakuda kupinda for your own political reasons kana for your own benefit wakupedzisira wakutora mari dzevanhu dzawaifanira kunge uchivaka zvipatara zvikoro medicine zvakawanda wanda wakuisa muhomwe saka kana wakupinda mupolitics ingozvibvunza mubvunzo umwe kuti ini ndiri munhu wakavimbika here ndinokwanisa kushandira vanhu here ndichivimba navo ivo vachivimba neni ndo mubvunzo mukuru wandinokwanisa kuti iwewe pachako kana usati wapinda muzvitengo rwemunyika umo unofanira kuzvifunza iwe pane zvakawanda zvandingawedzere but vamwe tingatore zuva rese but ndinokutendai nekundivinza kwamaita kuredio kwenyuku and ndinodawo kuti ndizivise vanhu vezimbabwe vandibetserewo vandinamatirewo
tinoona kuti zvamuri kuita zvekukwikwidza pachigaro chameya zvinhu zvinoda mari muri kukwanisa sei kunge muchiita izvo
ye tiri kuita macampaign actually tiri kuita mafundraising and ndine setup yandobisa yegofundme tiri kuisa web because tiri kutanga zvinhu zvese izvi this week ndopa zvinenge zvaakunyatsofaya saka ndichaisa gofundme ndichaisa pawhatsapp munenge muchingondiona ende ndichaita futi website yangu yekuva yamunokwanisa kupinda kana mune zvamunemuda kundibvunza zvamunemuda kunzwa munenge muchindibvunza ipapo ndichikupindura pa website ende kana muda kudonatawo mari tumasenzi kana dora kana $2 mungondidonatirawo saka ndikukumbirawo chaizvo chaizvo ndikukumbirawo kuti mundibetserewo ndikwanise kuwina ende munozongowanawo kuti munenge maproud wenei ndawinawo ipapo tozobetserawo the next Zimbabwean anenge achimhanyawo kune vakawanda vachauya vachimhanyawo for mapositions saka ino ndezvekubetserana saka ndingokumbirawo rubetsero rwenyu.